shouldn't have gone this way. But anyways, I ain't even gonna put this on my YouTube. Cause these keys, they ain't worth my stats and numbers, you know. We're just gonna keep it on Instagram. Hey, yeah. Hey. Be careful how you speak on me, Tawanda. Cause vanogona zvese zvaunoita vakawanda. Mamwe ma statements taurai makawanda. Isimbiri yedu yakanetsa kubva pano kubata gwanda. Kuti vakomana vaye ndeve hondo ndeve ndewe. Manga mapera makazodzoswa na shewe. Yes, we know kamera inopa manyemwe, but paya makanyepa move. Back in the days, waiva sin flow chaiye. Ever since he joined Nash, waiva pain flow chaiye. Vakurwadziwa vape pain gwa jaire. Iyo speed ndo yakaita kuti album sarire. We know makajuta kuenda rehab. Pamberi pemunhu wese mukati I need help. Vanhu vakanza tsitsi nyika yese kati be well. Santa wenyu munatso mpiwewe. It's odds. Wangu, lately I've been in a peaceful state. Ndachozvishaya kuti nenu nema issues, ey. Muda uchidzidzisa music structure imimi. Inga wane ndimi makabuka culture imimi. 6K ya munozira kupi boss. We know murukutora gedu, we know hambuke boss. 5K makachaja feature kune munu arikupisa pa street kukufura e boss. This ain't the kid wekumbo imba under pressure. Vakumufurira tuma moves twakaneta. Ndewe geto anonguva kwa tino vowe. Mukanyanyo mukwidza levo anoita rovawe. Iyo mustang haimboda zvema jerikeni. Kuforceredza lifestyle yema American. Musaimba nechirungu wangu I told you. English hainatsobuda kana o level une you. Kusimbisana na jamao kandiradza beat wanira akagadzira I'm out mawina. Shout out to gangster na Lee K. Ndivo no limits muchukuyo ndi DJ. Tozvitaura here zvamakanatsobvira samanyanga sounds. Pamakabva ipapo zvinhu zvakadzika down. I'm the only one akabva ikoko akaramba achipisa muround. Look, ndichiri kupisa muround. Zvisina mutarisi ndakapinzira garisi. You can tell ndiri kupisa muround. Wangu chimbodzika vamuround.